simu kama ngwanani ndichitari sakwa muri mweyo wangu unotenda ndichitsvaga chiso chenyu pandakanga ndisina tariro makandise munza ishe rudo renyu rwakandiponesa ndava wenyu zvachose
muneni ishe
muneni
pasina imi handi kwani si
zavarima mwenje wangu ndimi kana nyika yandiremera muno nditakura ishe ah, yeah. Makavimbisa kusandisia ndakamira pamusoro peshoko renyu nokuti hamunyepi
Venue share.